Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo, Gunyana 12, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato reZANU PF munonzi mapindwa napongwe vanhu vachirwira zvigaro. Asi bato iri rinoti vari kutaura vanoreva nepasipo. ZESA yoyambira nezvekudzimwa kwemagetsi nyika yose kwenguva yakareba nekuti yave kukundikana kugaya magetsi anokwandira nyika yose. Murayiridzi wechikwata chemaWarriors Ravako Logarusic odzingwa basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera wave zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 4536 vanhu makumi mashanu nevanomwe kana kuti 57 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi maviri nematanhatu zvine mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 126,220 vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemashanu kana kuti 118,655 vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nematatu kana kuti 2,836,753 vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mirioni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe zvine nhanhatu kana kuti 1,849,006 Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuitira kuti ishande zvakanaka sezvinotarisirwa. Mubato reZANU PF munonzi mapindwa napongwe zvakare uye panonzi pave nekunetsana kunotyisa dzimwe nguva pachiita mhirizhonga pakati pevari kunzi vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari kunzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kudivi remumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi bato iri raramba kuti zvinhu zvasvika pakaipisisa. Vamwe vakuru vakuru mubato iri vari kutiwo pane vamwe vakaita segurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vari kunziwo vane chidokwa dokwa chekuda kutungamira nyika mune ramangwana uye vanonzi vatotanga kugadzira waro wekuita izvi zvinonzi zvavaikupa kuti bato iri rite zinyekenyeke. Kumasvingo kusungwa kwasachigaro wedunhu iri vaEzra Chadzamira vanovawo gurukota rinoona nezvedunhu iri nenyaya dzeuori pakugoverwa kweminda yenzimbe kunonzi nevamwe kune zvematongerwo enyika mukati vachiti izvi zviri kuitwa nechikwata chavachiwenga vakamboyambira vachadzamira muna kubvumbi kuti vasiyane nenyaya yekuita zveuori pakugovera minda. Vachadzamira vari kunzi vari kudivi ravamunangagwa. Kumashonaland West kune makwikwi akasimba pakati paamai Mary Muliswa Chikoka naamai Abia Mujere. Mudunhu iri muri kumboitikawo mhirizhonga inotyisa. Kudunhu reMidlands nhengo dzebato iri dzaudza Studio 7 kuti pane kunetsana kunotyisa pakati pevari kutsigira sachigaro wedunhu iri pari zvino vaDaniel Mackenzie Ncube nevari kutsigira vari kuda kutora chigaro ichi vari gurukota rezvevasori vaOwen Muda Ncube avanonzi vari kudivi ravamoyo. kumashonaland central kune kukandirana makobvu nematete pakati pevanonzi vari kutsigira vakafanobata chigaro chasachigaro vari gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe navalazarus dokora kumashonaland east kune kunetsanawo kwakasimba mubazi remadzimai rewomen's league uye pachigaro chasachigaro pakati pavakelvin mutsvairo vari kutungamira vechidiki pari zvino navamichael madana avo vakafanobata chigaro ichi mushure mekufa kwava joel bigimatiza kumanikaland kune kunetsanawo kwakasimba pakati pevanonzi vari kuda chigaro chasachigaro webato vanosanganisira vakabata chigaro ichi pari zvino vamike madiro vaalbert nyakuedzwa vaenoch porusingazi uye vajen fan muswere vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato iri vapatrick chinamasa vakatendawo kuti mudunhu iri mune makakatanwa anotyisa kunyange hanzvo studio 7 yataura nevakawanda vari kuda kukwikwidza vachitenda kuti vari kuda zvigaro vakawanda vavo vativo havangabude pachena sezvo dare rebato ravo repolitibiro rakayambira kuti kutsvaga rutsigiro hakusati kwatanga nekudaro vari kuita izvi vacharangwa zvakaomarara mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
dare repolitibiro rakagara pasi rikapagwara kune vanhu vose vemusangano wezanupf at every level hazvisati zvatenderwa kuti vanhu vane shuviro dzekuita mamembers of parliament vakambe nemaconstituencies mune vamiririri kana kuti vatungamiri mamps ezanupf hazvitenderwi nomusangano izvozvo saka kune vose vari kuita izvozvo vakakurudzirwa kuti vamire kuita mabasa akaita seiwamo matanho atorwa kune vari kutyora danho iroro negwara iro rakaparurwa nekupolitibiro ndeyekuti so far acting national commissar vachinamasa vari kuvadeedza vari kusungwa nemhosva dzekuita izvozvo vachivapa murau nekokuakohomedza kuti vamire zvakaita seizvozvo saka so far hapana ati adzingwa musangano hapana ati asuspendwa musangano
yambiro yapiwa ko vachabatwa vachienderera mberi vachaitwa sei
vose vanenge vabatwa nenyaya dzakaita seidzodzo dzekukambena nguva isati yakwana ibasa ravatete vemusangano vachinamasa rekuvadana vachivatsiura nekuvaudza the consequences of doing those actions that is what is happening so far asi I cannot rule out kuti matanho akaita seiwayo achatorwa kana vanhu vakaramba vachiita zvinhu zvakaita seizvozvo sezvatiri kuona kuna namach central sezvatiri kuona kuna namach west sezvatiri kunzwa kuna namasvingo nanamanikaland zvinhu zvakaita seizvozvo hazvitenderwi
vamwe ndo vari kuti vamunangagwa navachiwenga ava makarasi onani
regai nditaure mashoko aya kekupedzisira hukama huripo pakati peutungamiriri hwemusangano wezanupf kumusoro hwakabatana kunge mupariro nembambo dzemba hwakabatana semagi hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo zvokuti musangano uri kurwisana kune chikwata chinonzi ndechavachiwenga kungava nechikwata chinganzi ndechavamuhadhi kungava nechikwata chinganzi ndechangana kungava nechikwata chinganzi ndechapurezidendi chamunofanira kuziva ndechekuti hukama huri pakati pemutungamiri navatevedzeri vake vose neutungamiri hwese hwemupolitibiro nehwecendral committee hapana kana kupokana kana gakava ringanzi kwazoita kuti kwava nefactionalism asi zve tinoona nekuverenga zvedu mumapepa nawo tichiseka kuti vana vangadii kwavashaya chokunyora ndokuti mapepa atengwe zvoto zvina mazera kumusangano wezanupf ende pazvoto zvavo purezidendi nomutevedzeri wavo vachiwenga purezidendi nomutevedzeri wavo vamuhadhi national chairman wavo wamai muchinguri at that level hakuna kana dambudziko ririko kana kupokana kuriko
asika vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paita zinyekenyeke
we know that people wish there were differences unfortunately they cannot get them in any case varume ava vane history yavo inobva chinhambwe kwazvo naizvozvo hapana anokwanisa kupatsanura kana kugadzira mukaha pakati pavo
nechikonzero chei
nokuda kwekuti ndidzo mbiru ndidzo mbambi dzakabata musangano wezanupf uye hukama hwavo hunobva musango vachiri zvana zvitoko vachirwira nyika ino kusvika pari zvino
mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare muharare asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu vanotungamira sangano recenter for natural resource governance vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri
ZANU-PF yasangana nematambudziko maviri makukutu. Dambudziko rekutanga nderekuti ZANU-PF haisati yapora pane dambudziko remuna 2017 rekubviswa kwakaitwa vaMugabe neMauto.
Sei muchidaro?
Takaona vanhu vanga vari pedyo navaMugabe vachibuda munyika vachitiza nanhasi. It's now close to 4 years. Vanhu ivavo vari muupoteri kune dzimwe nyika. Tinoona zvekare kuti mhuri yavaMugabe mudzimai wavo ari kunze kwenyika. Iko zvino pane gakava riripo pamusoro pemutumbi waMugabe kuti unofanira kufukunurwa. Saka chinhu chiri pachena kuti vaMugabe vanga vaine rutsigiro rwakakura muZANU-PF. Ende kune vanhu vasina kufara nekubviswa kwavakaitwa. Izvozvo vaMunangagwa vaifanira kunge vakakurumidza kugadzirisa dambudziko iroro, kuregerera vanhu vakatiza muno muna 2017 maformer cabinet ministers nekuedza kuisa rugare pakati pavo nemhuri yavaMugabe. Vanga vaine mikana yakawanda yekuti vadaidze mhuri yavaMugabe nemakurukota avaMugabe vogadzirisa hurumende yavo yavakaisa muna 2018 yaifanira kunge iri yatingati interparty unity government, yaitora vanhu vari kubva kudivi ravaMugabe nevanhu vari kubva kudivi ravo vobatanidza musangano wavo weZANU-PF. Zvinhu izvozvo hazvina kuitika. Dambudziko rechipiri riri muZANU-PF nderekuti riri pakati kwavachivenga navaMunangagwa. Vazhinji nemagweta vanotenda kuti Constitutional Amendment Bill number 2 iwe iri kubvisa kusarudzwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva mubumbiro remutemo yakanangana navachivenga.
Izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti vaMunangagwa ndojongwe rimwe chete riri kurira muZANU-PF. Vachivenga kana vakadzoswa after 2023 vanenge vachidzoswa vari mukukokwa na President Munangagwa kana vachinge vakunda. Zvoreva izvozvo zvekare kuti vanokwanisa kudzingwa sa cabinet minister nekuti vanenge vachishanda muhurumende at the invitation and the pleasure of the president. Saka dambudziko iroro manje rakakura nechikonzero chekuti vachivenga munhu ari kubva muMauto, munhu akabatana nevamwe vake vaimbove kuMauto kana kuti vachiri kuMauto. Ende tinoziva kuti kupinda kwavaMunangagwa masimba ekutonga vakabatsirwa neMauto.
Sei izvozvo zvakakosha semaonerenyu?
Kunyange vachivenga vasina zvavo vatsigiri vatingati vakawanda zvikuru, tinofanira kuziva role yakaitwa neMauto kuti vaMunangagwa vapinde pavari ipapo. Saka vanofanira kuti vangwarire zvavari kuita kuna vachivenga nekuti zvinogona kuita kuti mazuva avo kustate house apfupikiswe. Vanofanira kuti vanzwisise kwavari kubva kuti kwavari kuenda kuye kwakajeka.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo venyika vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Tira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Mumashoko kuvatori vedhau nhasi, kambani inoona nezvemagetsi munyika yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company kana kuti ZETDC yazivisa kuti yatanga chirongwa chekudzimira vanhu magetsi kwemaawa gumi nemaviri pazuva kana kuti 12 hours nekuti iri kukundikana kugaya magetsi anokwandira nyika yose. Kambani iyi inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha reHwange uye iri kugadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kuKariba. ZETDC inotiwo magetsi airi kutenga kubva kunze kwenyika mashoma pane ari kudiwa pari zvino. Kambani iyi inoti ichakoshesa kuendesa magetsi kunzvimbo dzakakosha dzakaita sezvipatara, kunogaiwa mvura, kuchengetedzwa kwenyika nezvimwe. Asi nyanzvi munyadzi dzezveupfumi dziri kuyambira kuti izvi chakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amerika mukurangarira makore makumi maviri kubva nyika iyi zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero weAl-Qaeda musi wa11 kunyana 2001 vakaburitsa ongororo yavakaita pakudyidzana kwevamwe vakapamba ndege dzakashandiswa sezvombo mukuputsa midhuri nevamwe vanhu vavaitaura navo uye kuvabatsira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndiwo vakati ongororo iyi iziviswe kuruzhinji uye iri kuburitsa pachena kuti hurumende yeSaudi Arabia yainge isinei nechekuita nevanopfurikidza mwero ava sezvinotaurwa nevamwe. Nyika yeBangladesh yavhura zvikoro nhasi mushure mekunge zvavharwa kwegore nemwedzi mitanhatu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Kuvhurwa kwezvikoro uku kunotevera yambiro yesangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF yekuti kuvharwa kwezvikoro kwenguva yakareba kwainge kwave kuwedzera mukaha uri pakati pevapfumi nevarombo sezvo varombo vakawanda vanga vasingakwanise kushandisa masaisai eintaneti. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandida kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tine hurukuru yedu nava Sydney Maregedze vekambani yeArtisan vanoita zvekugadzira mbatya vari muSouth Africa.
Kampani inonzi Artisan ndakaitanga this year around February. Ndakambogara chimbotraya kufungisisa kuti chii chandingaite because ndaida kutsvaga something chandokwanisa kuita chinobatawo a lot of lines. Reason yakanyanya ndiyandakada kuitira brand iri is also to be able to help my communities akawanda. Zvakanyanyisisa takada kudzokera kuZimbabwe, you know. Ndoda kuti tipe vanhu that community based brand rekuti, you know, we can uplift each other as a community. Kana pane munhu wekuti ndi artisan ari mechanic, saka ukamuona wakapfeka tikuti chilinka naye. Iwewe kana uri painter, you know, uri artisan wakapfeka artisan, linka naye and then mobatsirana mopana noma resources. Ndo zvatira kuti tikwanise kuita brand racho.
Zvino tichiona kuti makatanga kambani panguva iyo makambani akawanda ngatovhara vanga vanga vasana nematambudziko akasiyana siyana. Tichiona kuti lockdown inombotiora ichivhurai pakati pa1 na 3, vhiki rouya vochivhurai pakati pa10 na 9. Chete pane matambudziko mamusangana nawo here panguva iyo?
Matambudziko haya akawanda zvekuti zvakafanana nekuti isusu zvedu patinotenga masupplies edu apa kufind kuti masuppliers anopererwawo nezvinhu kunotengwawo zvinhu kwavanotengawo ivo havasi kuwanawo masupplies avo and zvimwewo futi zvinonetsa ndezvekuti maborders paanovharwa paya paya kutumira vanhu zvinhu zvinodhura futi and then apa iwo uda kutishaya kupromota brand of which ndito experience some of those challenges yekuti unopeisira wakubhadhara actually more than mari yauri kuita iwewe on the brand but nechido chekuti uda kudriva message yako kuti ibude kuvanhu hauzotarise nekuti uri kuwana maritenzi akaita sei because not chiri kutisaya kuda kupusha brand out zvekuti vese vakawanda vari kutenga clothing for me vakawanda vacho havasitombobhadhara any charges for courier because ndichiri kuda kupromota brand saka you find kuti manje maborders kana ari kunetsa kudai zvinodhura futi kuti tese utumire munhu.
Zvinonzwawo dzimwe nyanzvi dzichiti denda reCOVID-19 rakaita kuti makambani akawanda atange kushandisa dandemutande yatinoti internet. Makambozvionawo muchishandisa dandemutande here uyezve mungatichinjiri nyore?
Social media inoshanda zvishuwa, hatidi kunyeperana asi zvakaoma kuti unge uchikwanisa kuti uwanewo vanhu vanokuteerera o kuti vanhu vakwanise kuva engaged nezvaunenge message yaunenge uda kutitaya kuti vanhu vaiwane. Hazvisi zvekuti unongomuka woti akumana ndangoposta zvinhu zvangu izvi, but chikuru chiripo ndechekuti tinongoramba tichingoenderera mberi nekutumira zvinhu meseji yedu yatiri kutumira iyoyo and also staying true to the vision yedu yatinenge tinayo of which is a vision of giving people pride kuti vanhu vanzwe chiremera nezvinhu zvavanoita zvemaoko kana kunge vari creative vanoita zvemaart or music or anything.
Mambo basa nyaya yekuti mabota akavharwa pari zvino. Muri kushanda sei nekuti mambochuudza kuti hembe dzenyu dziri kuwanikana munyika dzakasiyana siyana?
Zvandirikuita kana muri kuno kuAfrica, zvichiri nani kuti ndikwanise kureach out kune vanhu vese vari around Zimbabwe, Botswana, South Africa. The clothing rinoproduce kwamuno South Africa ndozodistributa around kune vanhu vanenge vari just in surrounding. And then kana kuri kuna kunze uko kunana Australia, UK neku America, ndakakwanisa kulinka nevanhu vanoprinta ma countries iwavo, unowana product yako in good time.
Kune vanhu vaida kuzivawo ka kuti nhumbi dzevanodzitenga kupi, ndanchikumbirokupindura mubvunzo muvaudzo wekuti vanokwanisa kubata ise.
Chiri easy chaicho kuti mutibate kuenda paFacebook, paSLTs that relate Facebook, munoenda papeji redu recompany, or munokwanisa kuenda papeji rangu, my personal page rinonzi Sydney Maregeze paFacebook, and you can munokwanisa kunditumira a personal message in my inbox to communicate zvizvinhu zviri nyore.
Aiwa, muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna va Sydney Maregeze, mukuru wekambani yeArtisan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk The Connection. Nemusi wechipiri anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu.
Makadini vatereri, ndini Tanonoka Wande. Pane mutereri akakumbira kutsanangurirwa pamusoro pemabatirwo anoitwa vanhukadzi pasi pechitendero cheIslam. Kuti batsirane nyaya iyi, tabata mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, Sheikh Henry Balakazi.
Mukoma Wande nevatereri vese veStudio 7, ndinokukwazisai ndichiti assalamu alaikum, rugare ngariwe kwamuri mose. Regai nditaure ndichiti Islam payaiparidzwa namutumwa waMwari Muhammad, rugare ngariwe kwaari, panguva iyoyo vanasikana vaitorwa sezvinhu zvisina basa. Asi kuuya kwakaita dzidziso dzeIslamu, Qur'ani richidzika kubva kuna Mwari richisvitswa kuna mutumwa Muhammad, rugare ngariwe kwaari, rakajekesa zvakanaka rikabvisa zvese zvaiitwa zvakaipa kuvanhukadzi, rikapa vanhukadzi kodzero dzavo dzakakwana.
Islam yakapa kana kuti inopa vanhukadzi kodzero dzipi?
Islamu yakapa vanhukadzi kodzero dzekuti vange vakaenzana nevarume, kuenzaniswa kwemikana. Vanhukadzi vakapiwa kodzero dzekuti vadzidze, vakwanise kushanda. Mukatarisa mudzimai waprofeti Muhammad wekutanga ainzi Khadija, aitewa muzvina bhizimusi, zvichitaridza kuti Islamu yaitokurudzira vanhukadzi kuti vange vachishanda kuriritira mhuri dzavo. Saka nhauro yekunzi Islamu inodzvanyirira vanhukadzi sandizvoba, zvinongoitika ndezvekuti vedzimwe tsika nezvimwe zvitendero pavanenge vachiti vanhukadzi, kunonzi kusununguka kana kuti freedom pachirungu, yekufamba vasina kupfeka, Islamu inongopawo madzimai vanotenda muchitendero ichocho kodzero dzekufambawo vakasimira. Inovapa freedom yekufamba vakazvivhara vachiramba kuita zvinhu zvisakarurama.
Tikatarisa zviri kuitwa kuvanhukadzi munyika dziri pasi pehurumende dzechitendero cheIslam, tingatishuwa here Islam iri kupa vanhukadzi kodzero dzavo?
Nyika dzamunoreva idzo mukoma Hwande dzakaita seAfghanistan nedzimwewo inyika dzekuti tikaongorora dzagara nguva yemakore akawanda dzichivhiringwa nehondo dzinenge dzichingoitwa nguva nenguva. Saka munongozova panoitika hondo panenge pasina chakanaka, hondo chagara chiri chinhu chisina kunaka zvachose. Saka murayiro chaiwo kuutedzera pamwe pacho panenge pakavhiringidzika. Asi regai nditaure ndichiti zvakare, Islam inokurudzira kuti ukange wapinda mairi, pinda zvizere. Muchaona kuti vamwe vazhinji pavanouya kutendero cheIslam vanenge vaine tsika dzavo dzavagara vachiita.
Iyo Islam hairambidzi here vanhu kuita zvetsika dzavo dzavagara vachiita kana kuziva?
Islam hairambidzi tsika dzakanaka dzagara dzichiitwa nevanhu, asi tsika dzacho dzingewo dzichienderana nemurayiro wemuchitendero. Vazhinji vanozoti tsika dzavo dzimwe dzisinei nechitendero, kuda zvimwe dzingave dzinoonekwa sedzinodzvanyirira vanhukadzi, vanoenderera mberi netsika dzavo idzodzodzo vachiita sezvadzinodzidzisa, zvinova zvimwe zvekuti zvichionekwa zvinoonekwa sekunzi Islam ndiyo iri kudzvanyirira, asi dziri tsika dzavo dzisinei neIslam.
Sheikh Balakazi, muchitendero cheIslam vanhukadzi nevanhurume vakaenzana here pamberi paMwari?
Nyaya yekunzi anoremekedzeka pamberi paMwari hazvinei nekuti uri munhukadzi kana kuti uri munhurume. Kuremekedzeka pamberi paMwari zvinobva mukururama kwako pakuzadzisa mirayiro yaMwari. Tese tinopiwa mibayiro yedu zvakafanana naMwari. Saka Islam, ndoda kutaura ndichiti, inopa madzimai kodzero dzavo.
Tinotenda mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, Sheikh Henry Balakazi, nemashoko avatipa pamusoro pechitendero cheIslam.
Ndinotenda Mwari musiki.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana mune mibvunzo kana zvimwe zvokugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudhiyo enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata cheMawarriors Dravako Logarusic adzingwa basa mushure mekukundikana kuita zvaanga akatarisirwa kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mashoko kuvatori venhau vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muzipa vatorisani gwesela vati sangano ravo ratenderana naLogarusic kuti asiye basa mushure mekutarisa mashandiro ake kubvira zvaakatora basa iri. Loga adzingwa pamwe chete nevatevedzeri vake Tonderai Ndiraya, Lloyd Chitembwe pamwe na Benjani Mwaruwaru. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti Loga asiya basa.
From zvakutaurirana kwataira tawirirana amicably to part ways na Loga, ndo zvaitika nhasi.
Vanoongorora nyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Baimo neCapes United vamomoyo vati havana kushamiswa nedanho iri.
Zvinozotanga chitarisira nokuti tikatarisa maresults emukomana uyu anga asingafadzi. Pamagames 14 takajigwa 8, saka takazotarisa zvinhu zvanga zvisingafadzi isu masapota. Tatofarawo chaizvo kuti amiswa murume.
Zifa yasvika padanho iri muchure mekuiswa panguva yakaoma nevatsigiri venhabvu avo vanga vachiedzera kuti Loga aende. Kubva musi uyo Zimbabwe yakarohwa 1-0 neEthiopia, iyo isina zita munhabvu. Munyori wemutambo wenhabvu anga achitevera zvanga zvichiitika ari muEngland vaAdmire Muimeke vanoti vamirira kuona kuti achapiwa basa iri ndiani, sezvo Zifa yaive yakaronga kudzinga Loga kare.
So tochiona kuti Zifa yacho ichaita sei, ichada local coach here kana kuti vanenge vachitsvaga futi coach kunze kwenyika.
Veruzhinji vari kuda murayiridzi wemuZimbabwe uyo vanoti ndiye chete anokwanisa kuita basa iri nemazvo vachitarisa nhoroondo yema Warriors. Varayiridzi vakaita sa Bruce Grobella, Joey Antipas, Kalisto Pasua, Benjani Mwaruwaru na Norman Mapeza ndivo vari kunyanyotaurwa nezvavo va Eugene Kohuni vachiti Mapeza ndizvo.
Ziva zvichero zvaizvainoita chimupena pesa.
Murairidzi achapiwa basa iri anofanira kukunda kana kuita zviri nani mumitambo mina ye 2022 World Cup yasara pamwe nekumafinari eAfcon ayo ari munandira 2022. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko musi wa 10 gumi guru apo Maorias ari kusangana neGhana makwikwi e-2022 World Cup. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyamina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.